manera kanaka muri yeZimbabwe ino istudio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yistudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu chivabvu 24/2019 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Munhu wakanga aine chido chevanhu vanyika yake, vanhu vedunhu redu nevanhu veAfrica vese zvavo. Nhoroondo yavadhavengwa yekurwira rusununguko inozivikanwa nevakawanda nekushandira nyika mumasure nekusununguka kwayo.
Mutumbi wevanga vari mutungamiri webato rinopikisa rezapu vadhumiso dhavengwa uri kutaridzwa munyika nemugovera kana nesvondo. Chirongwa cheZim Expo chinotanga muguta reChicago mudunhu reIllinois kuno kuAmerica. Congress yeMDC inotungamirwa naNelson Chamisa yatanga zvine mutsindo mugweru. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutumbi wevanga vari mutungamiri webato rinopikisa rezapu vadhumiso dhavengwa uri kutarisirwa munyika nemugovera kana nesvondo kubva kuNairobi kuKenya uko vakashaikira vachibva kuIndia uko vanga vaenda kunorapwa chirwere chechiropa. Munin'ina wavadhavengwa vanjavuliso dhavengwa vaudza Studio 7 kuti mutumbi uri kutarisirwa kusvika muSouth Africa nhasi usati waendeswa kuBulawayo mangwana. Nhengo yeboard Redumiso Dhavengwa Foundation vaRoma Nyati vaudza Studio 7 kuti mhuri yavadhavengwa nezuro yakasimuka munyika yakananga kuNairobi kuKenya kunotora mutumbi wavo. Vanhu vakaungana kumba kwavo panumber 50 Ashton Road, Four Winds muBulawayo. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kutarisirwa kugara pasi nePolitbureau yebato ravo reZANU PF kuti vazivise nyika kuti vadhavengwa voitwa gamba renyika here kana kuti kwete. Dzimwe nhengo dzebato reZANU PF kuBulawayo dzakashanda navadhavengwa vaChinga Dube naamai Angelina Masuku vaisa chikumbiro kuPolitbureau kuti vadhavengwa vaitwe gamba renyika. Asi mutauriri weZANU PF vaSimon Kayamoyo vaudza Studio 7 kuti vaMnangagwa vasimuka munyika nhasi vakananga kuSouth Africa kunogadzwa kwemutungamiri wenyika iyi vaCyril Ramaphosa mangwana uye nyaya yavadhavengwa inozotarisirwa kuzeiwa vadzoka. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naBlessing Zulu navaMoyo.
Well, I wouldn't know at the moment. This thing only happened yesterday, as you know, and his body is still in Nairobi. I believe you are also aware that the president himself has left today for South Africa for the inauguration of President Cyril Ramaphosa tomorrow. So we do expect that when he comes back and when the body also has arrived in the country, we shall be able to see some movement in terms of the processes. So we cannot say much, as I say, at the moment, because really it's only some hours when this thing happened. That is
Mutumbi wavo wanga uchiri kuNairobi uye mutungamiri wenyika vasimuka nhasi vakananga kuSouth Africa. Kana mutumbi wasvika munyika, mutungamiri wenyika adzoka. Ndipo pachaona kuti toita sei panyaya yekuziya zveugamba hwavo.
I've also myself sent a message this afternoon on behalf of the party, a message of condolence to the family as well.
Mutauriri weZANU PF vaSimon Kayamoyo vachitaura vari parunhare vari muHarare. Asi mukuru wemabasa muzapu kuchamembe kwenyika vaEdward Nare vaudza Blessing kuti mhuri ndiyo ichataura kuti vadhavengwa vanoradzikwa kupi.
ezvino tripa service kumba kwake ku Four Winds.
Saka vaenda kunotora mutumbi wavo ndianani?
Vemhuri ndivo vakanangana nazvo izvozvo, ndivo vari kuita zvese.
Pane urongo here wambotaurwa kuti vacharadzikwa kupi?
Vemhuri vagara vachiti ivo vane nharaunda yavo kuNdava Vinduna apa kwakachengeta vana baba vavo nemadzitateguru avo, ndiko kwavari kutarisira kuti ndiko kwacharadzikwa ikoko. Possibly kunongotarisira kuti nesaturday iyaya iri kutevera musi wawani, asi asati zvapedzisira hazvo, kusiri kugadziriswa.
Ko, pane nyaya yekuti vaitwe gamba renyika iri kufamba sei? Imi muri kuibatawo sei sebato rezapo?
Isusu sebato rezapo tinongoti the Black Russian, hapana munhu angati ndakupai ugamba, asi yagara ari ugamba zvinozivikanwa. Hurumende iri kuziva nenyika yese, vari kuziva mabasa akaitwa naNdavembo. Hapana kuti kuve kunove munhu anongoita ikoko kuzokumbira. Handiti kana kuchinzori gamba, kana chitaura nechiti munhu igamba, gamba ni unenge kwazviitira iwewe wega. Hapana munhu angamuka achiti iwewe uri gamba, asi mabasa ako ndiyo anoti uri gamba kana hausiri gamba.
Mukuru wemabasa mubato rezapu kuchamembe kwenyika ava Edward Nare vachitaura vari parunhare kumba kwavadhavengwa kubulawayo na Blessing Zulu Studio 7. Mutungamiri webato rinopikisa remavambo kuSiledon Dr. Simba Makoni avakashanda navadhavengwa muhurumende uye mukuipikisa vaudzawo Blessing Zulu Studio 7 kuti nyika yarasikirwa negamba.
Chekutanga chokwadi tiri kurwadziwa chaizvo nekushayira kwavadhavengwa. Takanga tine tarisiro tese yekuti vachakwanisa kupora vagodzoka kubasa guru vataa tichiita tese, asi izvo hazvisi mumaoko yedu, tinozvitambira. Asi kurwadziwa kwakakomba chaizvo. Kuti wanga ari munhu akaita sei, tingangoti munhu wakanga aine chido chevanhu vanyika yake, vanhu vedunhu redu nevanhu veAfrica vese zvavo. Nhoroondo yavadhavengwa yekurwira rusununguko inozivikanwa nevakawanda nekushandira nyika mumasure nekusununguka kwayo. Chikuru chandichada kutaura pakuvaziva kwandakaita ndechekuti munhu anga asingachengeti dhaka neumwe. Tikatora muenzaniso wokushungurudzwa kwavakaitwa makore edhukura hundi, asi pazvakapera havana kumboratidza kuti vane shungu yekuda kudzosera vakavashungurudza ivavo, nyange kuita upandu hwekuti handishandi navo. Vakangotambira sokunonzi hapana chakaitika kwavari. Vanga vane mwoyo wakakura chaizvo wekuregerera.
Pangatombode here kugarwa dara apa kuti vanhu vati vadhabhengwa igamba kana kuti havasi?
Akadomwa nyange akasadomwa nevaya vanoti ndisi tinodzika magamba. Hazvitori ugamba hwake. Ugamba hwake hwagara hutoripo kare.
Vanga vari mutungamiri webato rinopikisa remavambo kuSiledon Dr. Simba Makoni vachitaura vari parunhare muHarare na Blessing Zulu Studio 7. Chirongwa cheZimu Expo chatanga nhasi muguta reChicago mudunhu reIllinois kuno kuAmerica. Kuti tinzwe mafambiro ari kuita zvinhu, tabata mumwe wevari kuronga Zimu Expo yegore rino, vatwenderai Taylor, kuti tinzwe zvizhinji. Tinogamuchirai muchirongwa chedu, Taylor.
Maita yenyu, tinotenda nekutigamuchira.
Aiwa, tinofara zvikuru. Zvinhu zvakamira sei, zviri kufamba sei kuZimu Expo?
Yataga nhasi kumuguta reChicago. Tiko takadana veZimbabwe Embassy vanenge vachipa vanhu vose vakarasa mapasipoti, vane mapasipoti avo akapera, vada kuita mabirth certificates evana, vanenge vachiuya vachizogadzirirwa panhanda redu yatiri kuitira paDouble Tree Hotel muChicago. Ndo zvatiri kuita zuva rese ranhasi. Madekwani tinenge tine dina networking yevanhu vose vanenge vari munharaunda yeChicago, washanyi wose vari kuuya vane mabusiness muZimbabwe nane mabusinesses avo muno muAmerica vanenge vachinetweka manheru vachitaurirana vachitaurirana kuti vari kukunda sei kubata kwavari kuita mabusiness avo.
Kune vanhu vangani kana makambani mangani vane zviratidzwa zvichange zvichionekwa paZimexpo apa?
Zvino tine zvinopfuura gumi vakarejista kuti vanga vachiuya vachizviratidza vachiita zviratidzwa zvavo emakambani ari muno emaZimbabwe nari local muno muUSA.
Zvinobatsira zvakadii zvikune vana veZimbabwe vari muno pamwewo nekubatsira nyika?
Zvinokurudzira vana veZimbabwe kuti vanokwanisa kuuya kunoku vachisikobata vachibudirira. Saka vose vanenge vachiva vachiona kuti vamwe vedu vari kubudirira mune zvakati vanopiwa shungu kuti vaitewo saizvozvo. Uye chikuru chatinenge chikurudzira ndechekuti kana vaita mabhizinesi avo kunoku vokwanisa kuona kuti vangazivangazinge seini zviri kuitika kumusha, vabatewo mabhizinesi avo kana ari aine zvinhu zvakati zviri pamberi zvinogona kuitikawo futi kuZimbabwe.
Zvii zvitsva zvamungataura vatela zviri kutaridzwa kana zviri kuitwa kuZimexpo gore rino?
Gore rino taka besides mabhizinesi iwayo takadana muimbi ari kubva kuZimbabwe. Chimwe chatinoita ndechekupromota vaimbi vari kubudirira kubva kuZimbabwe. Saka tiri kunza ja signal anenge achiimba uyezve tinenge tichigadza mukunda weZimbabwe USA 2019 bazuva ramangwana.
Kuuyawo musi wesvondo tinonzwa kuti mune urongwa hwemutambo hwenhabvu, zvakamira sei, zvikwata zvipi zviri kukwikwidza?
Muno musi muAmerica tine mastates anokwana zvishanu. Saka tinokurudzira kuti state yega inge ichiunza timu yebhora.
Mati zviuru kana kuti makumi, haasi makumi mashanu.
Makumi mashanu.
Ndizvozvo.
Asi gore rino mastates mashanu chete akarejista kuuya kuzotamba mutambo wenhabvu. Saka vanenge vachikwikwidzana kuti vazopiwa mukombe weZimexpo 2019 soccer champion.
Ndizvozvo zvamungapedzisira muchiudza vari kutarisira kuuya kunge varipo paZimexpo?
Tiri kuti ngavauye vaonane nehama neshamwari tisheye pfungwa nekutaura kuti tichitaurana kuti tobudirira sei muno muAmerica, uye tokurudzirana kuti ngativo tichiinvesta kumusha kuti zvinhu zviendereke kumusha.
Aiwa, tinotenda zvikuru vatela, tinoimba kuti mutambo uchabudirira.
Maita henyu.
Tinotenda avo vanga vari vatonderai tela vachitaura vari kuChicago uko kuri kuitirwa mutambo weZimexpo gore rino. Rimwe sangano rinomirira vagari vemuHarare reHarare Residence Trust rinoti vagari vari kushushikana zvikuru nekusateverwa kwenguva dzakaziviswa nekambani yemagetsi yeZimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company, sezvo magetsi ari kudzimwa kwenguva ndefu nguva zhinji. Mukuru wesangano iri vaPrecious Shumba vanoti izvi zvave kuita kuti vagari vatadze kuronga zvinhu zvavo zvakanaka, sezvo magetsi aya ari kungoenda kana kudzoka chero nguva kwete dzakatarwa. Ngatinzwe hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Vanhu vari kuchema chema nenyaya yekuti pawaitarisira kuti magetsi angangoende maawa mashoma, vari kuona kuti mukati mezuva rimwe nerimwe magetsi awe kuenda maawa angangosvike gumi. Vagari vari kuti magetsi aya haasiri kuteedzerwa shedhu yakabuditswa neZESA. Vanhu vakungoerekana auya kana kuti aenda.
Mati maitawo here matanho yekuti musvitse nyunyuto iyi kune vekambani yemotwa?
Isu tagara tinosangana neweZESA, saka tiri kutarisira zvakare kusangana nawo muna July. Utungamiri hwedu hweResidence Council wakatura mazwi kune watungamiri weZESA wachivazivisa kuti wanofanirwa kunge wachiita nguva yekuti watarisise shejo yawakambobuditsa kuti waedze kuti nzvimbo dzipiwe zvemagetsi zvakaenzana.
Ndedzipi dzimwe nzira dziri kushandiswa nevagari kana magetsi kusina kudai?
Munzvimbo zhinji vanhu vari kuedza kushandisa gas. Asi gas racho tinoona kuti price yegas inenge yati kwidzwei. Vamwe vari kushandisawo zvinhu zvakaita sembaura koya.
Vanga vari mukuru wesangano reHarare Residents Trust vaPrecious Shumba vari parunhare muHarare neStudio 7. Asi mutauriri wekambani yeZimbabwe Electricity Supply Authority vaFullard Gwasira vanoti nguva dzekudzimwa kwemagetsi dzavakazivisa kune veruzhinji hadzirevi kuti hadzichashandurwi sezvo dziri dzekungoti vanhu vashande nadzo. Ngatinzwei vachitsanangura.
Load shedding inoita kuti vanhu vagona kubatsirika, asi haisi casting stone. Chinhu chekuti the guide yekuti musi wezvekuti kana sanhasi magetsi anovananga asingawani. Asi mishini yeduwo ikagona kuimbota kana magetsi anobva kunze, oro mishini yedu ikagona kuburutsa magetsi akati wandei. Zvinoreva izvozvo kuti hatirambi takangoti vanga vachidzimwa vanoramba vakadzimwa. Ende uyezvo tikaita dambudziko nemishina magetsi yekuti kana pane vafa kana kuti maimpota anga achishaikwa hatigoni kuramba tichiteedzera zvatakaburisa nekuti magetsi anenge ari mashoma. Saka load shedding inenge iri guide yekuti vanhu vagone kunge vachironga kubudirira.
Imiwo muri kukwanisa here kuzivisawo vagari kuitira kuti vasangoramba vaine tarisiro yekungoti nguva dzakaziviswa nezesa ndodzichange dzichiuya magetsi?
Patakabudisa iro bhara reload shedding takataura nepamusoro pavo tichitaura kuti ichi ndechekushandisa kuti vagari vagone kupurana. Asi zvichireva kuti chinonge chinoinfluensa here kuwanika nekushomeka kwemagetsi.
Pane tarisiro here yekuti zvinhu zvingagadzikana munguva pfupi inotevera?
Dambudziko ratinaro ndere kuti mvura yakashomeka pachitochiri chemagetsi chekaribha. Asi zvisinei, tese kambani magetsi hatina kumirira kuti mvura itanaya. Tine urongo hwakawanda hwatiri kugadzira tichiita kuti zvinge zvichibuda. Handigoni zvangu kutaura nezvapanguva iri zvino, but tichitarisira sonho rinoteera vagari vachatarisisa kuona kuti magetsi kuwanika kwavo kunenge kwavanani, kuti pane urongwa varongwa kune zesa, urongwa varongwa pamwe chete nehurumende neRBZ kuti tine dzibatsirikana muZimbabwe nenyaya yemagetsi iyoyi.
Vanga vari mutauriri wekambani yemoto yezesa vaFullard Gwasira vari parunare muHarare neStudio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Muchitiko chinotadzisa kusimukira kwekodzero dzengochani muAfrica, dare repamusoro-soro muKenya nhasi rapamutongo unoti mutemo wakaiswa munguva yeutongo hwevachena unorambidza kuroorana kwevanhurume kana vanhukadzi unofanirwa kuramba uripo. Mutungamiri wehurumende yeBritain amai Theresa May vanoti vachasiya chigaro chavo mukati mesvondo mbiri zvichitevera kukundikana rutatu kugutsa nhengo dzeparamende kuti dzitsigire urongwa hwavo hweBrexit. Magweta emiriri weparamende wechegutu West vaDexter Nduna vebato reZANU-PF akanonoka kuendesa magwaro avo kudare reSupreme Court munyaya yavagift konjana veMDC avari kupikisa zvakabuda musarudzo dzechegutu West gore rapfuura, izvo zvaita kuti dare iri rimbomira kunzwa nyaya iyi. Godwin Manguza anotipa nyaya inotevera.
Gweta ravanduna Advocate Tawanda Zhuarara vaudza vatongi vedare iri Justice Elizabeth Gwaunza, Justice Rita Makarau na Justice Antonia Guava kuti vainge vanonoka kupindura kunyaya yainge yakwidzwa navakonjana uye vakumbira kuti dare ritambire chichemo chavo. Advocate Zhuarara vakaendesa magwaro avo kudare nemusi wechitatu. Magweta vakonjana audza vatongi kuti anoda mazuva gumi ekuti apindure zvakataurwa nemagweta avanduna dare ratambira chikumbiro chemagweta avanduna nevakonjana uye vatiwo mabarani wedare iri anofanira kutara zuva rekuti nyaya iyi idzoke kudare nekukasika. Vakonjana vakakunda vanduna musarudzo yemiriri wechegutu West muparamende, asi vekomisheni inoona nezvesarudzo Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC vakakanganisa kutaura zvakabuda musarudzo vachiti vanduna ndivo vakakunda. Vakonjana vakakwidza nyaya kudare resarudzo gore rapera, dare iri rikarasa nyaya yavo richiti magweta avakonjana ainge atadza kutevedza zvinodiwa kana munhu achikwidza nyaya yesarudzo kudare. Rimwe remagweta avakonjana vaMoses Ngomo vati mutongo uyu hauna kuvafadza, ndosaka vakakwidza nyaya iyi kuSupreme Court.
Tina kufara nekutonga kwehigh court ikoko tikabva tauya kuSupreme Court on appeal kuti aiwaka vakonjana vane kodzero yokuti nyaya yavo inzwike zvakazara. Dare ritonge kuti zvechokwadi ndivo vakawina sarudzo here dzekuchegutu West kana kuti vadexta nduna ndo vakawina sarudzo. So ndo nyaya iri kuSupreme Court kuti kudismisswa kwakaitwa petition yavakonjana nehigh court zviri pamutemo here.
Vangomo vaenderera mberi vachiti zvakakosha kuti dare rehigh court rinzwe nyaya yekuchegutu West nekuti pane humbo hweZEC hunobudisa pachena kuti vakonjana ndivo vakakunda musarudzo.
Isusu chikumbiro chedu ndechekuti High Court ngaiinzwe nyaya itonge on substance kwete maformalities kana kuti kwete matechnicalities. Truda at the end of the day vakonjana nevavoti vekuchegutu West vane kodzero yemutongo wakazara wekuti akahwina sarudzo dzekuchegutu West ndiyani.
Vaudza Studio 7 kuti vanzwa kuti magweta avo achabhadhara vakonjana nemagweta avo sezvo magweta avo ariwo akanonoka kuendesa magwaro kudare.
Titapiwa nguva kuti zvimbo kwenenzvego zvimapepa zvimwe zvekuti iuye kudare, asi ndava kuti mbadhako kusvika panguva inei uchange uchizobhadharwa nemagweta yedu nenyaya kuti ndo angatinonokei pakuita zvinhu zvavo zvavanga vari kuita, asi ndinohwa kuti tichauya futi kudare rino iri.
Vanduna vakawana mavhoti 10,828, vakonjana vakawana mavhoti 10,932. Asi veZEC vakachinjanisa izvi. Izvi zvakazoita kuti vanduna vanzi ndivo vakakunda musarudzo. Kunyange hazvo veZEC vakabvuma kuti vainge vakanganisa, mutemo wesarudzo unoti dare electoral court ndiro rinofanira kugadzirisa izvi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Kanzuri yeguta reHarare yayambira vagari vemuHarare kuti kuchange kusina mvura kubva manhera anhasi kusvika nemusi wesvondo, ukuwo vagari vachiti mazuva aya akawandisa zvinogona kuzokonzeresa zvirwere zvemudumbu. Rutendo Mawere anotipa nyaya iyi.
Mutauriri wekanzuru yeHarare vaMichael Chideme vaudza Studio 7 kuti kanzuru iri kuzovhara mvura kuti vandudze mapombo avo emvura kuMorton Jeffrey nekuWarren Control.
Guta reHarare rinozivisa vagari vose nana muzvina bhizimusi vari muguta kuti mvura ichange ichivharwa nhasi kumanheru kuma6 kuMorton Jeffrey neWarren Control. Izvi zviri kuitirwa kuti mishina yemvura inge ichivandudzwa. Mishina iyi inogara ichiitwa idoti pachirungu servicing kuti inge ichishanda basa rayo mune zvakanaka. Tiri kukumbirisawo vagari vose kuti mvura yavanenge vainayo vaishandise zvine mwero kuitira kuti vazenge vachikwanisa kusvika musi wesvondo apo pachichatanga kuzenge tichiendesa mvura kuvagari pekare.
Kanzuru yati mvura inenge isiko kunzvimbo dzese dzemuguta pamwe nedzimwe nzvimbo dzakatenderedza Harare, izvo vagari vari kugunununa nazvo. Mugari wekuBloomingdale vaStanford Nyatanza vashora kanzuru nokuendesa mvura kwemazuva matatu akatevedzana vachiti zvinogona kukonzera zvirwere kunyanya kunzvimbo dzakaita sedzavo kusina zvibhorani.
Inini semugari wemuHarare ndinobatikana zvikuru neurongwa hwaitwa neCity Council yeHarare kuti inoda kuvhara Morton Jeffrey Water Treatment Plant kwemazuva akati wandei kubva musi wa24 kusvika musi wa26, mazuva ekuti isusu sevagari vemuHarare akati wandira kuti tinge tisina mvura. Saka mukaona kuti mvura kana isipo panoitika ma problems akawanda, especially kuma high density suburbs uko kuno wanzoitika zvirwere zvakaitika sana na korela nezvimwe zvakadaro. Saka kushaikwa kwemvura kunobva kwaita kuti zvirwere izvozvozvo zvitapukire zvakanyanya. So zvinotishungurudza zvikuru.
Mumwe mugari wekumalbrain vatawanda Maposa vatsigirawo vachiti vaneta nekuvharwa kwemvura nguva nenguva. Vamaposa vati kanzuri inofanirwa kuona kuti yagadzirisa mapombe emvura kuitira kuti isagara ichishayisa vagari mvura.
Ndinofunga kuti veCity of Harare vanofunga kuita urongwa unogadzisa zvinhu zvemachokwadi, nekuti chinhu kana choramba chogadzirwa chinoramba chakafa. Saka funga kuti zvinoita kuti kana vachiita maripezi chokwadi tione kuti kana ripei yapera pane mutsaugari, nekuti 3 days tisina mvura tushaya kuti tinogara sei. Saka zvinhu zvekutoti zvinototi shungurudza chaizvo sevagari vemuHarare.
Vamwe vagari vataurwa navo vatikanzuru yeHarare haivape yambiro pane nguva, vachiti pavanobva kumabasa mvura inenge yaenda vasina kuchereredza yekuzoshandisa pamazuva matatu aya. Guta reHarare rakatarisana nedambudziko remvura sezvo madhamu anoshandiswa achinza nemvura shoma. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Kongresi yeMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa yatanga zvine mutsindo mugweru, vatsigiri vebato iri vachitsvukisa nhandare yeAscot yose nezvipfeko zvebato pamwe nezvevanhu vari kukwikwidzana pakongresi iyi. Ngatinzwei nyaya inataura Ishava, iyo yamunoverengerwa naBlessing Zulu Studio 7.
Nhandare yeAscot yaswera yakatsvuka kuti piriviri nembatya dzanga dzakapfekwa nevatsigiri veMDC avo vatanga kuungana munhandare iyi nhasi mangwanani vachigadzirira kutanga kuita sarudzo dzekutsvaga utungamiri hutsva hwemapoka evechidiki nemadzimai utungamiri hwenational standing committee mangwana. Murongi wemisangano mubato iri vaAmos Chibaya avo vari kukwidzana chigaro chavainacho 7 kuti vanotarisira kuti zvakaita vakawanda vari kutarisa nemaziso matsvuku pasarudzo dzekutsvaga vateedzeri vatatu vemutungamiri webato, apo madzimai matatu anoti amai Linet Karenyi, amai Lilian Timvios pamwe naamai Tracy Mutinhiri vachakweshana pachinzvimbo chachengeterwa madzimai chete. Amai Karenyi Kore avo vange vari sachigaro vemadzimai akasarudzwa pakongres yakaitwa muHarare muna 2014 vaudza Studio 7 kuti vanotarisira kukunda. Zvimwe zvigaro zvevateedzeri vemutungamiri webato iri zviri kukwikwidzwa navaWashman Ncube avo vanonzi vakabvisa mombe gumi dzekuti vanhu vadye pakongres. Vatenda ibiti avo vanonziwo vatengera vanhu upfu hwekubikisa sadza pakongres iyi, navaMorgan Komichi navaElias Mudzuri. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti MDC inofarira kuona kuti yaenzanisa. Marudzi ose pautungamiri wemupresidium kuitira kuti bato iri ritambirwe zvine mutsindo kumativi ose enyika. Chimwe chigaro chiri kukwidzwa zvakasimba ndechemunyori mukuru webato, apo vaCharlton Wende vari kukwidzana navaDouglas Monzora avakasarudzwa semunyori mukuru pakongresi ya 2014 iyo yakaona vaChamisa avo vainge vari murongi wemusangano vachikundwa zvine mutsindo navaMonzora. VaChamisa vakazodomwa pamwe navaElias Mudzuri sevateedzeri vamushakabvu Morgan Tsvangirai avo vaive mutungamiri webato iri. VaTsvangirai vakashaya gore rapera muna kukadzi. Kunyange hazvo kongresi iyi iri kuenderera mberi pasi peutungamiri hwavaChamisa, dare repamusoro rakapa mutongo wekuti kudomwa kwavaChamisa navaMudzuri kwakaitwa zvisiri pamutemo. Asi MDC yakapikisa mutongo uyu kudare repamusoro-soro. Chigaro chemubati wehomwe chiri kukwikwidzwa pakati pavaDavid Coulthard navaTapiwa Mashakada, uye chasa chigaro chiri kuratidza kuti chichatorwa namuzvare Tabita Kumalo. VaChamisa avo vakatora chigaro chemutungamiri webato iri gore rapera nenzira iri kupikiswa nevamwe vari kupinda musarudzo yemutungamiri webato vasina anovakwikwidza, zvichitevera kudomwa kwavakaitwa nematunhu ose ari.
Tinotenda Blessing. Musakanga vachirongwa cheLive Talk, apo tiri kutarisa nemabasa akaitwa navaDumiso Dhabengwa vachiri vapenyu. Ndini Jonga Kandemiri, ndokusiyai muna Prasidis Jeremiah.
Soku izika tisenda baku VOA Ndebele. Kuchono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 24 Nkwenkwezi 2019 ngoPresident Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Umongameli uPresident ukhulumile nje wathi lo yihiro elingabuzwayo. Kutsho njalo lokho akulamtonga ongakwazi ukuthi udabengwa yiziqhawe esibili. Hayi khona lokugqokelelwa. Eliyilo sibili ngemsebenzi yakhe ayenzayo.
Inkokeli yebandla leZANU-PF kobulawayo ithi umoya uDr. Dumiso Dabengwa liqhawe lesizwe elingabuzwayo. Umbukiso wezamabhizimusi lokuzilibazisa wabadabuka eZimbabwe asebehlala eMelika oweZimexpo 2019 uqale eChicago lamhlanje.
Umculo zona ngaziqalisa ngomnyaka ka-2010 lapho engarekhoda khona ingoma yami yokuqala ebizwa ngokuthiwa Recognition. Emveni sengihlangene lomnye umfowethu ongiproducer owakuthiwa nguVirus, onguye owangiproducela ingoma yami yokuqala.
Kuhlelo Woza Friday livikis lomculi wengoma zomdumo o-hip hop osiza usiza lobuhle Nkomo odume ngegama lokuthi Mrs. K. Inkokeli yebandla leZANU-PF kobulawayo ithi umoya uDr. Dumiso Dabengwa liqhawe lesizwe engalingathandabuzwayo, ngakho ke sebebhalele umongameli Emmerson Mnangagwa becela ukubana aphiwe leyo nhlonipho okusemthethweni. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Dr. Dumiso Dabengwa ubhubhele eNairobi kwele Kenya izolo evela kwele India lapho akade eselatshwa khona. Abantu babuthene emzini wakhe e-Four Winds kobulawayo. Ekhuluma esesililweni e-Four Winds, umgcini zihlalo wezaphu umnumzana Isaac Mabuka uthi amalungiselelo omngcwabo akakaziwa, njalo isidumbu lokho siseKenya lapho imuli elokhe isalungisa amaphepha.
Hayi, amalungiselelo omngcwabo asikakwazi sisikuhle ngoba siwanikele kufamily. Ifamily yokwaziyo ukuthi wona kuhamba njani.
Ilunga leZANU-PF umnumzana Chinga Dube uthi umongameli Emmerson Mnangagwa uthe uDabengwa liqhawe elingabuzwayo, ethi yena udabuke kakhulu ngoba bebezwana okumangalisayo loba nje bebekumabandla ezombusazo ehlukeneyo.
Ngizwa ubuhlungu okumangalisayo ngoba uDabengwa weve ngathi abantu abaseduze kakhulu isikhathi eside. Umongameli uPresident ukhulumile nje wathi lo yihiro elingabuzwayo. Kutsho njalo lokho akulamtonga ongakwazi ukuthi uDabengwa yiziqhawe esibili. Hayi khona lokugqokelelwa eliyilo sibili ngemsebenzi yakhe ayenzayo.
Ilunga leCentral Committee kuZANU-PF umnumzana Christopher Mdingwa Dube uthi uDabengwa liqhawe elingaphumputhwayo.
Akulandaba ukuthi abantu vele nxa bakhile ngekhaya baba lomahluko ekucabangeni lekukhulumeni kwabo ebangani bayaxabana, kodwa nomsebenzi awenzayo ukuletha ilizwe leli kufanele ahlonitshwe ngokugcweleyo. I-national hero akuphumputheki.
Amalungiselelo omngcwabo lokhe engakaziwa ngoba isidumbu lokhe singakafiki eZimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Umne wabo kamoyi umnumzana Sijabuliso Dabengwa laye owaya empini yenkululeko uchaze umne wabo njengomuntu owayemanyanisa imuli njalo elenhliziyo enhle, ngakho ke njengemuli balahlekelwe kakhulu.
Ubhuti
mina njiwa mungfishwa inyage fichiana ngayo. Umuntu engimbone vele esengumuntu osenza izinto zakhe esekhulile. Ngimbone konke ngifundisa lesikolo, kwangincedisa ngesikhathi sesibuyile ekhaya. Empilweni ukuthi azange sibonane ngokuthi asendane ezehlukeneyo. Mina ngisiyangola yena wayeseZambia mosi. But ngilahlekelwe ngoba yikho konke identifiwa la maproblem yikhona. Nengimlanda ngimcele ancede.
Belivele lizalwe libangaki emulini yangeni?
Abafana bangu-4, amankazana angu-4.
Lizalelwe ngaphi wangkhona kweZimbabwe?
Mbona ngani abadala nangivede ngu-number 7. So abadala kulami angiye ngathi ukuthi bazalelwa ngaphi, but mina ngazalwe ngu-number 6.
Kwathi-ke ngokuphela kwempi waba ngumuntu wabantu bonke eZimbabwe, hatshi emulini yenu kuphela?
Hayi, njengomuntu owayevela elwela ilizwe, elwela abantu, langayize buya ekhaya waqhubeka lokhu enjalo. Anti wangena embuthweni wasebenza mbijana wasesekela.
Lapho esiya empini walidonsa lonke lahamba kumbe kwabanye basala ekhaya?
Ngathi vele ngesikhathi esuka yena esiya out, sinabanye sasebancane sahlukuluzwa, sibuzwa imibuzo sebancane siphathe esikolo. Saba lesidinga kuba ngama-criminal nesingabantwana besikolo. Khona kana kwahle kwalikhuya kuye ngqondo yokuntina leyana ukuthi lawa abantu aseyobantu abalungileyo. Salandela-ke la.
Kodwa yena vele ekuphileni wayengumuntu olenhliziyo elikhulu, ngumuntu owayelenhliziyo enhle.
Umuntu owayelenhliziyo enhle, umuntu owayehlala nje vele esimayila.
Kodwa phela abantu babemesaba besithi ngu-Black Russian.
Hayi, lokhu ananti vele esisotsheni uzeke nxa ukhuluma labantu abancenye nobisotsha vele kalincenye ngaisotsha linika i-command melithathe lingabuzi.
Kodwa-ke esebuyele emulini esephakathi kwabantu emphakathini wayengumuntu olenhliziyo yenhle.
Hayi, sithithe emulini kangumuntu osihlanganisayo besibuthela time and again bezizwa oyimbuthano nje kwemuli sihlangane nje sixoxe sisazane sijabula. Yiza lapho kulama-problem khona wayewalungisa.
Esegulileke lapho uye kwele India, abakahulumende baliphathisile na?
Ngiyakhumbula kuthiwa khona bayaphathisa kodwa bazange baphathise.
Okwakhathesi isidumbu sesifikile na eZimbabwe sebulungiselelweni?
Singasuka eNairobi namuhla sisiya eSouth Africa.
Lo-ke bekungumnumzana Sijabuliso Dabengwa, umnewabo ka-Dr. Dumiso Dabengwa, esikhulume laye ecingweni ekobulawayo esililweni emzini kamufi e-Four Winds. Siphinde saba lethuba njalo lokuxoxa lomnumzana Victor Matemadanda, umsekeli empandinambo obona ngendaba zabalwa impi yempululeko, obeze khalela imuli yamufi emele uhulumende.
Victor Matemadanda, Minister of Defense and all Veterans.
Kobulawayo belivele lihamba ngani sibili?
Hayi, ngibuye lapha ngendaba yemfaka baba uDabengwa ukuthi ngakithi esisweneni kulonza ukubatha amaboko uzohamba izandla. So ngilande khonokho.
Umongameli uthumele umbiko.
The message kamongameli was clear from yesterday ukuthi ubaba uDabengwa was a hero and njalo you remain a hero forever. That's the message.
Kuyini eselikulungisile njengohulumende?
Asingikalungisi lutho loba. Nxa kulungiswa kumele first bahlangane le-family bazi ukuthi i-family ibona njani labanye esebenza labo babona njani. So lokho awukayenzwa because i-message yakhona yabo yisolo awukahlalwa phansi, but the process is going on.
Isidumbu sona siza nini? Sisuka eNairobi.
Into-ke izahamba uyothatha umzimba wakho. Angisoze ngibe ngama-dates, but ama-arrangements are being made.
Lokho umnumzana Victor Matemadanda, umsekeli kaphathi ntambo wendaba sezomfikela labalwa impi yenkululeko ebezekhalela imuli kaDabengwa emele uhulumende. Kuthi-ke amalunga ebandla lezapho
labasekele baleli bandla kwele South Africa baveze ukudana okukhulu kulandela imfa yomkhokheli walo uDr. Dumiso Dabengwa. UBenedict Nhlapo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ikhaya lamaqhawe selikhothembe sendela kodabengwa selulahlekelwe umthwakazi omhle ulahlekelwe ngumthunzi
izimbongo ezimbabwe obhedu dube efayimpilo kabuyi umnumzana Dumiso Dabengwa
usitshiyela isizungu Dumiso bekulani ukuthi uhlale lathi kancane nje sincela ulwazi kuwe uyibekile induku ebandla ulale uphumule mntana enhlabathi
loba nje bekuvele kusaziwa ukuthi akaphilanga. Iningi labasekeli bezaphu kwele South Africa bathi imfa yakhe ibethusile njalo ibachiye belesithuli. Umgcini sihlalo wezaphu kwele South Africa umnumzana Bongani Khalimana uthi balahlekelwe njengelizwe leZimbabwe kanye leAfrika jikelele.
Silahlekelwe njenge province, silahlekelwe njenge party, silahlekelwe njenge lizwe leZimbabwe, silahlekelwe njengama Africa. UComrade Dambengwa akusiyo umuntu omncane, ngumuntu owaziwa ngamazo omhlaba, ngumuntu obelimele iqiniso. Ziningi izinto esizifundileyo sikhokhelwa nguDabengwa njengo president wethu.
Ulutsha lwezaphu lalo luthi kukhulu abakufunde uDabengwa, ikakhulu ezombusazwe ezingelanzondo. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Mlungisi Jabalala uthi kulusizi ukuthi inkululeko eyalwelwa nguDabengwa yaphendulwa usizi yilabo abangathembekanga.
Dumiso Dabengwa usuhambile wangempela ongazange wakuthola ukujabula kulelizwe olwelayo iminyaka neminyaka engaka. Into eduzama ukuyenza kuvuselela izapho kodwa azange kwenzeka ngokufisa kwakho. Sithi lalo uphumule eqhawe lakithi, imisebenzi yakho siyayazi thina. Uliqhawe lamaqhawe uzohlala uliqhawe lamaqhawe. Phumula Ndlovu.
Amalungiselelo omngcwabo lokho engakacaci njengoba isidumbu lokhu sisendleleni ukusuka kwele Kenya lapho abhubhele khona.
Umholo oqotho leqiniso ubungayingwangeziwiji njengomntwana ubulimela iqiniso elingabuqediwe ubunini ubumnene ubuzithulele ubulozwelo ubulobuntu.
Nalesitudio 7 Johannesburg kwele South Africa nginguBenedict Nhlapo.
Ubuhlakaniphile uphatha bonke abantu ngokufanayo ubungasintando kayiphikisa ubuyindoda emadodeni lanxa kulabazithi bangamadoda lalo uphumule kodwa soze sikuthola ukuphumula sikhulisa ikhalo esishiyele sona enhliziyweni zethu Dabengwa.
Lenga kohla ke uhlelo Studio 7 Live Talk no 8 siya no 9 ntambama kumakagasi awe 909 AM la we shortwave 12080 la ku 15775 kHz. Live Talk lamhlanje sikhangela imbali yeqhawe elalwa impi yokukhulula eZimbabwe uDr. Dumiso Dabengwa obhubhele kwele Kenya evela kwelatshwa kwele India izolo. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani uhlelo. Umhlangano webandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa wokukhetha inkokheli entsha owe-Congress uqalile lamhlanje eGweru. UChamisa ukhangelelwe ukukhethwa ukuba aqhubeke engumholi waleli bandla ngoba engekho oncintisana laye. Kodwa abasekeli bakhe abathathu lezinye iziphathamandla bazakhethwa nguZulu we-MDC ngempelaviki. Abancintisa esikhundleni sowesifazana oyedwa omele abe ngumunye wabasekeli bakaChamisa babalisa unkosikazi Lynette Karenyi Kore, unkosikazi Lillian Tim Vios kanye lonkosikazi Tracy Mutiniri. Abancintisa kwezinye izikhundla zabasekeli bakaChamisa njalo ezimbili ngumnumzana Walshman Ncube, umnumzana Tendai Biti, umnumzana Elias Muzuri kanye lomnumzana Tendai ikanye lomnumzana Tendai Biti njalo. Kuzakhethwa njalo unobhala jikelele webandla lenkokheli yogatsha lwabasakhulayo olwabesifazane kanye lwe-National Standing Committee. Untungamile Nkomo we-Studio 7 uxoxele isikhulumeli sikaChamisa uDr. Nkululeko Sibanda yena othi uhamba kahle umhlangano wabo.
Inhlelo zethu zihambe ngendlela enhle kakhulu abantu lokhu besaphitsheka beqeda ukubhalisa kulungiselelwa ukuvulwa komhlangano ngumongameli uNelson Chamisa ekuseni esenza njalo encedisana nezitheleli zakhe ezisuka emazweni athize ezimvakatsheleyo zizobona iCongress yethu. Lazongibona eziningi zankona sezifikile ngalesi sikhathi seziphitsheka ukuthi ziyefika eGweru. Kwabakhona bake bahluphehlupheka bathatha isikhathi bese-airport kodwa ngibona ngathi bonke asebefikile kweZimbabwe bebenemisile konke la sebebhizi besiya eGweru ukuthi bayehlangana noZulu we-MDC.
Uvulwa lomhlangano ngobaba uChamisa kusasa kuyini kahle kahle okuyabe kusenzakala?
Okuyabe kusenzakala ukuthi uPresident Chamisa uzabe ekhuthaza amalunga eMDC ukuthi alungiselele ukwakha ibandla elisebenza ngendlela yokukhalipha langemicabango ephakemeyo. Uthi yena akasathandi ukuthi kusetshenzwe indlela leyalo yokuthi kuthiwa olamandla ngumbani owazakalayo mbani njalo olezibalo ezidleni othandwa ngabantu nje kuphela umbani. Uthi yena ufuna ibandla elisebenza ngemiqondo lokwazisisa izinhlelo zabo esilokwenzakala. So ufuna abantu abacabangayo, yikho lokho ezabe kukhuthaza khona upresident uChamisa.
Beso kuvotwa kusasa khonapho selikhetha ubukhokheli obutsha kumbe elizabukhetha ngesonto.
Ubukhokheli bokuthwake ngesonto. Kusasa kuzabe kwenziwa izihlelo ezifana lama-session, ama-plenary lapho kuzabe kucatshangwa khona ukuthi singenza njani ngezinto ezithize ezebandleni kulungiswe esingakuthi ngama-policy le ajenda yebandla kuyiwa phambili.
Udaba lokonakala komnotho lokuphuma lamasu ekuthini ilizwe lingahlengwa njani ludaba elizaluphatha yini kulomhlangano?
Yebo, ludaba luzaphathwa kusasa kusukela ngabo 12 ilanga lisemini lize lingani liyakhothama. Ngiye enye izindaba ezabe icubungulwa yi-MDC Congress.
UMnumzana Nkululeko Sibanda isikhulumeli sikaMnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli webandla le-MDC, lapho ke ubekhuluma ecingweni lontungameli Nkomo we-Studio 7. Lo ngumsakazo we-Studio 7 sisakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 13860 laku 15460 kHz ku shortwave. Uphelezi nguchiki lobhanga kungela qembeleni eliseke kulijayela emambuleni umdlalo obukhangelelwe ngabaningi abalandela umdlalo wenguqu esigabeni se-Southern Region Division 1 Soccer League. Intethele izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Phakathi kwamaqembu athile e-Talent Vision nganelileyo kulawa yesithi yikho lapho kukhangelelwe ukuba kungaphuma khona iqembu elizathola ilungelo lokuyadlala kusigaba se-Premier Soccer League ngomnyaka ozayo elisuka kusigaba se-Southern Region Division 1. Amaqembu la adibane namhla emini enkundleni eluvevu emdlalweni weviki lesikhombisa njalo kuze kwalamula uNompembe ungela qembu eleni elisekulitshayela emambuleni. Limpumela ithi iqembu lekulawa yesithi lihlezi phezu kwengalane elilemikilomelo elishumi lanhlanu okulinani eliphethwe liqembu lesiwu lona elizavakatshela elemotomoto ngomgqibelo. Weqembu lebulawa we-CT utry Ncube utshele intatheli zindaba ukuba umdlalo wanamhlanje ungekho lula.
Yathi kuhlangene amadoda sisamile amandla wonke ukuthi siwine umdlalo kodwa abantu abezidlala bo labade bekhona egameni.
Ngakwelinye icele umqeqeshi weqembu le-Talent Vision uMkhuphali Masuku laye uveze ukudana ngokuhluleka kweqembu lakhe ukuthola imiklomelo yonke yomithathu.
Besikhayelela ukuthola imiklomelo yonke yomithathu kodwa sithole wona lowo wodwa sibuhlungu enhliziyweni zethu.
Iqembu le-Talent Vision lona lile miklomelo elitshumi lane ngemva kwemidlalo eyisithupha. kweminye imidlalo ezadlala kuvile esikhombisa kusigaba seZifa Southern Region Division 1 Soccer League kusasa ngomgqibelo iqembu leBinga Pirates lizemukela leBosso 90 ngaseBinga, iqembu leMossi Rovers lizadlala leIndlovu yanyathela ngaseChino Timba, iqembu leAjax Hotspurs lizadibana leKhazmine ngaseChristian ngehola lechumi lambili, futhi emini ngehola lesithathu kudlale iqembu leArnel leToronto enkundleni efayinayo, iqembu leMainline lizamukelana leMakomo ngaseDingimuzi ngasePlumtree, ukuthi iqembu leMotomoto lizadlala leSiwe enkundleni yempumalanga ngaseWange, iqembu leZPC Wange lona lizahlaba ikhefu kulimpela viki. Kolunye udaba olumelana nomdlalo wenguqu imidlalo yesigaba seCastlaga Premier Soccer League ingena kuviki yethoba munemunye kulimpela viki, njalo amaqembu azadlala ngokulandelayo kusasa ngomgqibelo, iqembu leChicken lizemukela eleBlack Rhinos ngaseLuveve, iqembu leRentals lizadlala leChapungu ngaseNational Sports Stadium, iqembu leYata lizajana leFC Platinum ngaseRufaro, ukuthi iqembu leZPC Kariba lizadlala leManyika Diamonds ngaseNyamunga, ngensonto iqembu leTriangle lizadlala leBulawayo Chiefs ngaseKibo, iqembu leMushwane Stars lizadlala leHarare City ngaseNational Sports Stadium, iqembu leWange lizemukela leCape United ngaseColliery, iqembu leDynamo lizadlala leNkezi Platinum ngaseRufaro, ukuthi iqembu leHighland lizanqikelana leTel 1 ngasePapa Fields. Ngimele iStudio 7 ngokulawayo nguJoseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji. Umbukiso wabasomabhizimusi lo ukuzilibasiza kwabeZimbabwe asebehlala kwelemelika oweZim Expo owalonyaka oka 2019 uqale lamhlanje edolobheni leChicago. UGibbs Dube oweStudio 7 ukhona ngale eChicago embukisweni lo. Wothi sizwe ukuthi kumi njani khona ngale. Gibbs, siyakwamukela uhlelo lethu.
Yebo PJ, njani?
Ya, hayi nyaphila. Ngamafitshane uthi fahla-fahla, kwenzakalani ngapha?
Ye, khona manje PJ okwenzakalayo ukuthi umbukiso lo usuqalisile, kulabantu nje abayingcosana abafike lapha embukisweni. Abafike ekuseni bebedinga ama-passport lama-birth certificates. Abanye lokho bebuya sibili bezedinga ama-birth certificates lama-passport, njalo bathakazelele ukuthi bathola khonapha. Okwakwenzakala futhi emini yantambama kuzaba ke le business expo yabo iyabe lapho ke kulomhlangano bekhuluma beqoqisana ngezamabhizimusi. Kuthi ke sokuntambama selimathunzi kuyabe sekule Clash of the DJs, ukuthi o-DJ babe chasibili umculo okumangalisayo lapha. Siyabona ke sokuya kuthi ke ebusuku wangkhona kube sokugidwa ke kuyabe ngazani kule mcimbi emningi kakhulu DJ.
Ye, sebebuyile osomabhizimusi ukuthi bazongena lomhlangano?
Ye, sebebuyile sibili osomabhizimusi abaningi, kodwa ke bebelokhu besalungiselela ukuthi baye khona ngale enkundleni lapho abafaka khona impahla yabo. So ke sebeqalisile sokuthi bayibuthele lapho kumele bekhona. Kodwa ke sibili ntambama kufika kuma-4 khonapho bona zani ke babe sebefakile impahla yabo eningi. Kodwa eningi yakhona iyafakwa kusasa. Kuthi ke lamhlanje babe xoxisana sibili bendikana amacebo e-business, ukuthi kambe wena xa ulecebo lakho ntshela ukuthi singenzani ukuthi sithuthuke sonke.
Kulaba vele eZimbabwe?
Abavele eZimbabwe siyabona ukuthi kulo jar signal uvele ngijayisane laye nje khonapha emnyango sanda ukufika. Kukhanya ngazani ke uzabuyezehlabela sibili okuzwayo. Kodwa ke abavela kukhulumende kuthiwa lo nyaka behlulekile ukubuya kumbukiso lo. Okunye kwakhona bathi kwenziwa yimali, ukuthi imali ngazani ke iyasilela. So ke kodwa ke singathi ke abakhona kakhulu abanye ngabavela eCanada, kuzobuya ke abanye abavela khonapha kwele Melika, kukhangelele ukuthi kulabanye abazavela kwele Britani.
Yebo, hayi siyabonga kakhulu, sizaphinda sikuthinte kusasa sizokuthi uhamba njani kanye ke la ku live talk engxenye.
Hayi hayi, kulungile kakhulu PJ, siyabonga.
Kulungile.
Okay. It was
a Friday, my darling. Was a Friday. Uhlelo Was a Friday liviki lomculo wengoma zomdumo o hip hop usiza lobuhle Nkomo odume ngegama lokuthi Msizi K. Yena ke ecula ekobulawayo. Asizweni ixoxa lomsakazi we Studio 7 uEzra Chisa Sfanda.
This fine is pretty, yeah. You tell me I'm a kind of jelly, I'm a
udume okwamagama kututhi zathunqa osizalo obuhle ngomculo wakhe awubiza huha bangene mfana kankomo
ibizo lami lokuhlabela umsizi K elilibizo engalithiwa ngabangani bami esakhula sonke nemagwegwe ngikhula ngafunda eMthimkhulu Primary School esemagwegwe West lapho engihlala khona ngase ngisiyafunda isecondary school yami esizane high school ngasuka lapha ke ngaqedisela eSt Bernard High School emveni kwalokho ngase ngisiya eSouth Africa ukuya yenza degree lami
ungatholakali kwemisebenzi eZimbabwe kwenza uMsizi K angene kwezomculo.
Ezomculo zona ngaziqalisa ngomnyaka ka-2010 lapho engarekhoda khona ingoma yami yokuqala ebizwa ngokuthiwa Recognition. Emveni sengihlangene lomnye umfowethu onguproducer owakuthiwa nguVirus. Onguye owangiproducela ingoma yami yokuqala. Ngase ngihamba-ke ngarekhoda estudio kwakuthiwa iRoyal Sound. The Sound is Near okuthiwa nguVusa. Ngilama albhamu amabili ubazovuma engalikhipha ngo-2017 ngo-November. Elesibili ubasiselo ophume lo nyaka nje 2019 kunyanga le edlulileyo u-April.
Okankomo uke wasebenza labanye bepheka umculo kodwa okwamanje usezimele yedwa.
Ngo-2014 ke yikho lapha engathatha khona isinqumo sokuzenzela ezami ingoma. Ngasebenza ke lapho kakhulu lobhuti Joe Maseko lo osewedlulayo onguye owangincedisa ukuba ngikhule ngibe ngumhlabeleli lo enginguye lamhlanje. Abantu umculo wami bawamukela kahle kakhulu sibili. Ngibona le nto kungenxa yokuthi lo mculo engiwenzayo uhlanganisa le i-hip hop nomculo wakithi lo we-Africa wakithi lo wethu thina singabantu.
Mlayezo bani owawutshela abalaleli bomsakazo we-Studio 7 mfana kankomo.
Ngicela kuphela ukuba bengisekele bewuthenge lo mculo njalo bebuye emadilini bezosibona sibaphakulela ukudla kwamehlo. Umculo wami uyatholakala ebulenjini ku-internet ukhona kubo iTunes, Spotify, Amazon, YouTube, Tidal kanye ne-Apple. Ku-social media mina ngingumSizi K ku-Facebook, ku-Instagram Msizi K njalo ku-Twitter.
Oh 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 oh, uvale linguma, linguma yothando. Bathi kwabo wakhona.
Uyahlakaza, uthinta ngaphakathi, iyophela umdume we huha. Okamsizi K, usiza lokuhle inkomo phela. Onguye besilaye kuhlelo, phosa. Oh, it's a Friday. Impela vike mnandi, igama lami ngu-Ezra Jesus Bana.
Uwe my darling. Umhlobo wenkomo zami indaba yami ngeke yeke yeke lubuthe indaba yami ngeke angeke yeke lubuthe if I show you my heart would I be making a mistake and if I told you I love you would you stay it back lapha kuwe ngiyalithande.
Siyambonga ke uEzra Jesus Banda ngokusinika ke uhlelo Woza Friday lapho kade kuhamba ke lo mfana lo othiwa uMsizi K lengoma zakhe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa oselivalelisa ngisithi libe lempela sonto elichukela nguPraxedes Jeremiah. Ngizolitshiya ke ukuthi lilalele kuhlelo Live Talk. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.